Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akananga vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kukadzi 3/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vafa kusvika pari zvino mushure mekupfurwa nevanofungidzirwa kuti mauto hosvika pavanhu gumi nevatanhatu. Mutengo wechingwa wowedzerwa zvakanyanya zvichapa kuti vakawanda vaomerwe neupenyu. Ii ndio mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights kana kuti ZADHR rinoti uwandu hwevanhu vashaya pachipomerwa mauto nemapurisa mhosva yekuvapfuura kana kuvaita kafira mberi hwasvika pagumi nevatanhatu. Izvi zvinotevera kushaya kwavatanaka bushu vemumusha wevazhinji wembare muHarare. Mufi anonzi akapfuurwa akamborapwa ndokubudiswa muchipatara asi ainge arasikirwa neropa rakawanda. Vanhu makumi masere nemumwe vanonzi vakakuvara mushure mekupfurwa nemauto nemapurisa. Munyori mukuru muhurumende yeAmerica vachiona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica vatibonagi vanoti America iri kuda kuti mauto ose ari kupomerwa mhosva dzekuuraya vanhu kuvaita kafira mberi uye kubata madzimai chibharo vasungwe. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Cherry Ticharamba kana mutauriri wemauto Kenel Iverson Mugwisi sezvo vose vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mumwe chiremba ari kubatsira vanhu vakakuvara ava Dr. Milton Marowa.
Vanhu vashaya vakusvika ivo 16 ndovari verified pari zvino.
Mumwe akashaya ndiani apa uye akashayikira kupi?
Pane mukomana akashayikira kuMbare ane makore 18 anga akaita macomplications anga akapfurwa. Saka akanga akamboita ake operation akatonge amboita zviri nani but akazoshayika.
Saka akashayikira ari kumba kana kuti anga adzokera zvakare kuchipatara?
Angatovakumba nekuti angatodischarge anga kutoratidza senge angaita zviri nani.
Anga apfurwa pai chaizvo?
Anga akapfurwa pauchikwa apa papelvis apa. Saka anga akakanganisika, anga akatsemuka yatinoti atari, nonzi petiche atari. Anga akarasa ropa rakawanda asi akanga akwanisa sekubatsirwa atoendeswa mutheatre atowedzerwa ropa. Zvese zvanga zvakuratidza sekunge zvatodzokera panzvimbo. Atova right, akatodischargewa zvakanaka but atizoziva kuti akazoita complication iyi avakumba yakazoita kuti ashayike.
Saka pachine vamwe vakawanda here vari kurapwa pari zvino vakapfurwa nepfuti?
Pari zvino hatisi kuona hedu makesis manyowani. Makesis apasisina ari kuwedzera manyowani. Hatikaona iyayo ndo mamwe chete asi zvinoitika nezvekuti vamwe vachona vanoramba vachiuya kumareview nechichi nekuzoramba vachingoonekwawo. Vamwe vachiitawo macomplication but zvichingoramba zvichionekwa asi makesis manyowani hapana manyowani ari kuuya.
Vamwe vanenge vanga vachito vari kutya kuti vaende kunorapwa vakakuvara. Hazvizokanganisi here maronda avainawo?
Zvinotokanganisa nekuti maronda kana asina kurapwa anokwanisa kuita mainfection anoita kuti achiona unoenda ipapo. Zvinova zvinogona kuzokanganisa. So vanhu vanofanira kuti vauye kuzorapwa nekuti zvinokanganisa zvikuru.
Ko vamwe vanenge vanga vachitya vachiti dzimwe nguva takaona vamwe vatakambotaura navo kumashonaland west uko kunana Chinoye vachiti pavada kuenda kunana Chiremba vanenge vanga vachinzwiwa netsamba dzemapurisa nezvimwe zvakadaro daro.
Machiremba kwanisa kurapa especially kana iri condition iri life threatening tinenge tichitizo chinhu chiri emergency so mutemo constitution uye Republic Health Act inoti munhu ane emergency zvinotora zvinhu zvakakosha kudarika kuti atange auya nepolice report pamunhu yeye anokwanisa kutanga abatsirwa sinsi nyaya yake inenge iri emergency isina kutarisa zvemapolice report zvinhu zvinokwanisa kuzoitwa later on but munhu ambobatsirwa nekuti zvinogona kutora upenyu hwemunhu.
Avo vanga vari Dr. Milton Marowa, nhengo yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, vachitaura vari parunare muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Vanhu vakawanda munyika vataura neStudio 7 vari kuchema chema zvikuru nekuti mutengo wechingwa wafuma wawedzerwa zvakanyanya nhasi. Chingwa chawedzerwa kubva padhora nemakumi mashanu kusvika pamadhora maviri nemakumi matatu nemashanu pane dzimwe nguva chichisvika pamadhora maviri nemakumi mashanu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata mutauriri weGrain Millers Association vaGarikai Chaunza vanoti ivo sesangano rinotengesa gorosi havana kuwedzera mutengo kune vanobika chingwa kunyangwe hazvo gorosi riri shoma pari zvino nekuda kwekuti havana kukwanisa kuwana mari yakakwana kubva kubhanga reRBZ.
Isu seGrain Millers Association weZimbabwe tanzwa kuti mutengo wechingwa wawedzerwa but hatina kuona haidi kwawedzerwa. Asi tatingataura ndechekuti mutengo wechingwa kunyange zvao kana kuri kunzi wawedzerwa tichimataura zviri kuitwa hazvinei nenyaya yeflower nekuda kuti flower kumamillers isu semamillers tisu tinogayawo tichipa mamillers flower tiri kuvatengesera mutengo wedu weflower wagara uri constant kana kuti haunobvira wachinja kubva kumwedzi mina kunga mishanu yadarika.
Gorosi rekugaya chingwa ririmo here rakakwana munyika?
Chingwa chinosanganiswa negorosi yatinorima muno munyika kwita rimwe ratinotora kunze kwenyika sakara zvichisvika kubva kare. Saka gorosi ratinorima muno munyika ririmo rakawanda rakarimwa kubva kumwinta kuti winta cropping season yadarika rakawandisa. Asi gorosi rekunze rindoriri kuti shovekei tine gorosi rinodarika 25,000 metric tons. Matani angarika 25,000 ari kubveya akauya muna-December ari kuda mari yekunze sezvamunoziva muforeign currency ndouya achimisa kutinge tichiunza gorosi iroro. Ndoda kuti ibatanidze nenyaya yechingwa kukwira kwacho kwachaita kana kuti nenyaya yekuwanikwa kweflower yacho sematauro anaita flower kuwanikwa kwairi kuita kune vanogadzira chingwa zvatiderere zvishoma nekuda kwokuti gorosi iroro asati rakwanisa kunge rawaya nekuti mari iri kudiwa haisati yakwanisa kunge yapuwa kune vanogaya kavatiisumamilasi kuti kwanise kuenda kubhera kunotora gorosi iro. Asi izvozvo haziiti kuti chingwa chikwire kune vanogadzira chingwa.
Gorosi ririko iri rinoda mari kuti ripinde munyika?
takatenga 20 takatenga 30,000 metric tons the gross kubva miriko makunga koko zaida 12.2 million dollars iri mari kunze United States dollars asigi banga raka gurini raka kwanza kuitika mari mushika iyo 2.5 million dollars chete kazvino zvapane ino outstanding inangu kusvika kuma 9. something million inodiwa kuti tikwanise kuunza gorosi nekubhuira irovo.
Avo vanga vari mutauriri weGrain Millers Association vagarikai Chaunza vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutungamiri weBakers Association of Zimbabwe, rimwe sangano revanobika chingwa paWellington Peyama, kuti tinzwe kuti sei chingwa chawedzerwa mutengo.
Dambudziko ratinoti naro muno matingati kukwira kwechingwa. Mukada kutarisa kwechingwa zvinozvi tirikuita up to $2.35. $2.35 iyo iri mari yemuno. Ukada kuitarisa kwazvo kwazvo patinoti mukuda kuzodzorera zvaunenge washandisa, tinoona kuti mari iyoyo tinenge tatengesa nechingwa tichitarisa reti iri pari zvinozvi, tinenge tichitengesa chingwa ne50 cents. Asi kuti tichizokwanisa kuti tichikwanisa kunotenga zvinoita kuti tikwanise futi kubika kechipiri, tinenge tichitomerwa. Iko zvinozvi tiri kungokwanisa kungoti tiite tingokwanisa kumbomira tiri munzvimbo dzati takamirira kuti vakuru vanoona nezvekugadziriswa kwehuremu hwedhora redu remuno nezviri kuitika kunze uku zvinge zvichiona kuti zvinoenderana here. Asi pari zvinozvi tikutotambudzikawo nekuda kuti even vatinotengesera vacho havanawo mari. Saka tinge tese zvakatiomera zvokuti chasara kungonzi tavhara, nokuda kwekuti hazvisi kubatsira kuita business, nekuti nzvimbo yatiri haisi kukwanisa kutipa mukana wekuita business zvakakwana.
Saka apa muri kuti muri kushaya zvikwanisiro, muri kutenga gorosi racho kupi pari zvino?
Handimbosema nemazira munoita ndekuti nyika yedu yagara hatikwanise kurima gorosi, munoita kuti susu tikwanise kubika chingwa chakatikwanira pagore rese. Kana tichitarisa takatarisa hatinoti mapesendeji aya, tino 80% yegorosi ndo rinobva kunze kwenyika, 20% ndo dzatinodini dzatinoshandisa. Saka pari zvinozvi tiri kutora dzose kubva kunze kwenyika, nekuti hatinawo kuita mukuwo zvakanaka mumwaka wapfuura. Saka isusu tichitora kunze kwenyika kunenge kuchidiwo mari dzeko. Saka isu mari dzatinoshanda nadzo muno dzatinoti dzemaRTGS dzatoshandisa dzatinoti mabond hadzikwanisike kuti dziite sedzishandisike panigriki pamukuru watiri kushandisa.
Asi tichitaura neveGrain Millers Association vanenge vari kuti ivo havasi kunzwisisa kuti sei mawedzera iwo mutengo wechingwa, nekuti vari kuti ivo havana kuwedzera mutengo wegorosi.
Mugaro tauriro wavo kaisati se kana tichishanda hazishande negorosi basi, nekuti zvati kutaura izvozvi ukaenda kwavari kugadzira gorosi ravo hakutorina izvozvi tirikupiwa tushoma netushoma. Hakuna gorosi racho, havasi kukwanisa kurima, havasi kukwanisa kugaya ratingati flower yakakwana inoita kuti tikwe tichikwanisa kusevenza. Ndosaka muri kuona nguva zhinji tiri kugara tichinozvitengera kunze kwenyika. Naivowo vane matambudziko, asi kuti asi havakwanisi kuzvitaura, nekuti nyaya iri kubata haisi kubata isusu vabiki vechingwa chete, inobata tose muindastri medu, nokuti nyaya yekudonha kuri kuitika kana yatinoti variensi yeningi yereti ndo chinhu chinonyanya kutikanganisa munyika medu. Asi dai tati tichiverengerana kuti mari yedu yatiri kuti tikaishanda nayo iyoyo kana yebhondi kana ichi, tokwanisa kuti mari iyo inge ine simba rekunotenga zvakare kuamerica, kana kuti kwese kwatinonotenga kunze kwenyika kwatinowana zvishandisiro zvacho. Hapana chaimbotinetsa, taibva tangoziva kuti zvedu zvakaringana.
Saka tingati chingwa chawedzerwa kubva pamari kusvika pamari?
Chakambenge chagadziriswa chingwa changu chiri mu150, saka ikono zvichatiwo $2.35. Asi kunyange zvakadaro hatingati tiri kukwanisa kuti tirarame chiri ipapo. Mukoro chavo chingadai chekutoita kuma $4.50.
Avo vanga vari mutungamiri weBakers Association of Zimbabwe vaWellington Peama vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki cheYouth Forum, icho tinopakurirwa nemusi wesvondo woga woga naIvan Zininga weStudio 7.
Kwazwai muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki chatinotarisa zvavanosangana nazvo nezvavari kuita muupenyu hwavo vachisimudza mureza weZimbabwe nenzira dzakasiyana siyana. Ini ndini Evans Zininga ndiri kuWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka. Tichakurukura nevanzvadzi vedu Sharon Chingwaru vanonyanyozivikanwa nekuti mambokadzi muindastiri. Mambokadzi vanogadzira mafuta ekuzora emhando dzakasiyana siyana anoshandiswa vanhurume nevanhukadzi. Regai tinzwe kuti iye mambokadzi ndiani.
Makadini, ndokutendai nekundikoka mushoronga chenyu. Ningati mambokadzi mafuta ekuzora muviri wose ana mai nevana vasikana.
Zita irori rakabva nekupi?
Zita rekuti mambokadzi rinobva pana mambokadzi Estera vemubhaibhori. Vakagara muimba yamambo kwegore vachigeza nekuchengetedza ganda ravo nemaoils akaita semairi frankincense, vachisandisa huchi nemaspices. Zvirizvo zvatinoita kukambani yedu inonzi mambokadzi. Tinoshandisawo maspices, maherbs anobva munharaunda yatinogara kana munharaunda yeZimbabwe nenyika dzakatitenderedza kugadzira mafuta anogadzirisa ganda kusvika wakuita kunge uri mambokadzi pache zvako.
Ndezvipi zvimwezve zvamunogadzira?
Pane mafuta ekumeso. Pamafuta ekumeso tine yatinoti udugu facial mask, tine yatinoti face scrub yekukwesha kubvisa ganda rakafa kana ganda rakaomarara kumeso. Vanhu vane ganda rine ruvara rwakasiyana siyana, tine yatinoti daily defense oil. Daily defense oil inobetsera kuti usakasike kuunyana kumeso, ganda rako rive rakapenya, rive rakasimba zvakanaka zvinoyevedza.
Kutambirwa zvakadii mumaketi?
Ningati mafuta ari kutambirwa zvakanaka zvikurusa muguta, munharaunda, munyika nenyika dzakasiyana siyana. Nekuti munoona kuti pari zvino taakuvawo nevanotenga vanenge vari kunyika dzakaita seAmerica, UK, kunana Dubai, Canada, Australia, South Africa.
Vanoda kukuwanai vanokuwanai kupi?
Ndingati vanoda kundibata vanondiwana vanokwanisa kundifonera parunare. Namba imwezvo ndoino yamunokwanisa kundisendera kunditumira message yatingati WhatsApp message ya. Namba yangu inoti 00263-777-839-832. Uye vanokwanisa kundibata pa yatinoti Facebook mambokadzi mambokadzi kaviri ndinobuda. Pa Instagram pakanzi mambokadzi.zw.
Zvimwezve zvamuri kugadzira ndezvipi?
Ndinogadzira maproducts ane mhando yakati wandei. Tino maproducts achangotanga achiri kugadzirwa anonzi changamire, skincare products for men.
Mashoko enyu ekukurudzirawo vamwe vechidiki vanodawo kupinda mubhizinesi renyu.
Ndinotenda nemubvunzo wenyu, mubvunzo wandinodisisa. Ningati gore rakapera ndakawina award inonzi Shiro Girl Boss Award. Zvinhu zvandandisingambofa ndakafungira kuti ndingahwino award muupenyu hwangu. Saka ndinoti izvi zvakaitika nekuti ndakatsvaga basa kana bhizimusi rinoenderana nechipo chandakapuwa. Saka kune vechidiki, tsvaga chinhu chaunonzwa kuti ndochiri kupisa pamwoyo pako, ndochipo chandakapuwa naMwari. Wodokwairira kushandira ichocho nekuita bhizinesi rinoenderana nechipo chako, uchava munhu achabudirira muupenyu.
Aiwa naiwayo mashoko, vanzvadzi tinokutendai nekunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi.
Ndatenda.
Vateereri ndinokutendai nemiwo kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanasi. Tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuvigirai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki. Tichikurukura pamusoro pezvavanoita nezvavanosangana nazvo muupenyu hwavo. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndoti murare zvakanaka vateereri.
Pane mashoko atiri kutambira ekuti mumwe wevateedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaendeswa kuchipatara kuCape Town, South Africa nechimbi-chimbi nezuro. Asi muteedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vati titaure nemutauriri wevatungamiri venyika vaGeorge Charamba avo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki. Ndinodzokorora tombo toenda kuchirongwa chino chatinopakurirwa naTanonoka Wande chinotarisa nyaya dzezvitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vateereri, ini ndiri Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kukurukura naReverend Gladman Kapungute wekuAshbury United Methodist Church iri muBrandywine muno muMaryland. Tinoda kunzwa kuna Reverend Kapungute kuti kana kuchinzi munhu anogara upenyu hwakazara zvinoreva chini, chini chinonzi upenyu hwakazara?
Chekutanga wahwande mazwi aya anobva kuna John chitsauko chegumi ane gumi, chitsauko chegumi nevhesi yegumi, mazwi akatarwa nemambo Jesu. Zvinoreva kuti Mwari vanoda kuti vanhu vave neupenyu hwakazara. Dai kuri kutaura tingati funduso, ndakange ndiri kufunga kuti ndikoera nevatendi mazwi aya. Ndakanga ndiine vanhu vese mupasi rese, asi ndiinezve vatendi nevanhu vese venyika yedu yeZimbabwe.
Tikatarisa nenyaya yeupenyu hwakazara, mutendi anofanira kuzvifambisa sei? Chii chaanofanira kunangana nacho?
Chinhu chekutanga, mupi woupenyu hwakazara, mutendi unofanira kuziva kuti upenyu hwakazara unopiwa ndiMwari. Chechipiri, iye mutendi unofanire kuhurarama ngerudayiro, unoraramiwa ngerudayiro. Kuhutsanangura upenyu hwakazara huri mune zvese zvatinoda kuti tive neupenyu, material things zvatinoda. Asi pamusoro pezvese chetinoda, tinoda Mwari ari iye anopa upenyu hwakazara. Zuva nezuva vanhu vanowavarira kuva neupenyu hwakazara. Zvinoreva kuva neutano mumwiri, neutano mupfungwa, kuva neutano mumweya. Saka mutendi anofanira kuzvivawarira izvozvo kuita zvinhu zvinoita kuti ave neupenyu hwakazara.
Upenyu hwakazara huri mumweya here?
If we may say it's holistic, huri muzvese, mumweya, mumwiri, mupfungwa, huri muzvese, huri kutirutwa ngezi kuzara, kuzara kuroti huri muzvese, nekuti takasikwa mufananidzo waMwari tiine mwiri wetinawo. Iwoyo mwiri uyowu iwoyo une upenyu hwakazara kana uchinge uri kubatwa ngenzira iyo Mwari anoda kuti tihubate. Pamwe tinotadza kubata iyo mwiri unouyu zvichizotadzisa kuti tive neupenyu hwakazara. Pamwe handi mhosva yedu ba, apo tinozotadza kuva neupenyu hwakazara mumwiri muno, nekuti pane zvinonga zvandoitikawo kune manatural disasters zvezvimwe. Asi donzora Mwari ngerekuti vanhu vave neupenyu hwakazara.
Kana tikati mutaure kutanga munhu ane upenyu hwakazara, mugotaurazve kumunhu asina upenyu hwakazara, mungavati chii vanhu ivava?
Chekutanga ndikange ndichitaura kune vanhu vasati vatenda, vakabatana nevakatenda, ndinotangira parudo rwaMwari. Munhu wese anodiwa ndiMwari. anotenda neasingatendi anotadza chete takatadza pamberi pamwari dzawo chokora mwari saka mwari waro yake kuupenyu hwakazara ari kuda upenyu hwakazara ari kuda kupa vanhu upenyu hwakazara kune munhu wese wese munhu wese pasi pana pane 7 billion yevanhu pari zvinei vese 7 billion wavaro yamwari ngekuti vavane upenyu hwakazara saka inovataurira chekutanga vese inovataurira pamusoro perudo rwamwari hwakaita kuti atume jesu kristu kuti tese tive neupenyu hwakazara
pane vhesi yamungadawo here kugovana nevateereri
vhesi iroro rendatanga naro rajohn chitsauko chegumi john 10 verse 10 vanoda kutenda po nga ndopavanozwa nyaya yeupenyu hwakazara uko jesu kristu akauya kubva kune munhu wese ndo vhesi randinoda chaizvo kuti ndisimbisise zvikuru ndichifunga nenyika yedu yezimbabwe ndinotarisira chaizvo kuti ichasvika papunduso ichavanhu wayo vachava neupenyu hwakazara tichasvikako tichatora nguva asi tichasvikako
aiwa namashoko iwayo anobva kuna Reverend Gladman Kapfumvute veAshbury United Methodist Church muno muMaryland ndinoti ndo panoperera chirongwa chedu chanhasi
ini ndotendawo misi Hwande nekundipawo mukana uno mwari akukomborerai mubasa ranyine muri kuita
ndinoimba kuti muchange muinesu zvakare svondo rinouya mune chimwezve chirongwa chedu chezvechitendero ini ndini Tanonoka Hwande mosara zvakanaka
aiwa tinotenda zvikuru Tanonoka Hwande nacho chirongwa chechitendero munhau dzemitambo tombokupai mitambo yatambwa kungira ndeuko kuengland yeenglish premier soccer league manchester united yarohwa iyo leicester city 1-0 koti mutambo uri kutambwa izvozvi wasvika pahalf time vakomana vanenge vamboenda kumaranges manchester city 2 arsenal 1 mumitambo yanga ichitambwa kuspanish league yela liga Real Betis yarohwa iyo Atletico Madrid 1-0
She shines in the night time like a moonlight. I can't let that girl off my side. She's so magical, mama. Black and fine, so sweet and kind. Glory divine, so African. My baby, so African. Baby, I'm going to put a kabatana.
Nako kambo shereni kubva kuna Jayza Prosper tapatasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inhau zvakare uwandu hwevanhu vafa kusvika pari zvino mushure mekupfurwa kana kuitwa kafira mberi nevanofungidzirwa kuti mauto nemapurisa hwosvika pavanhu gumi nevatanhatu mutengo wechingwa wowedzerwa zvakanyanya zvopa kuti vakawanda vaomerwe neupenyu
Tabva tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Tokusiya imina ntunga milinkomo munaudze isiNdebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.